kune zvakati kuti asi dambudziko riri kunyanya kubuda ino munguva yatiri ino idambudziko yenzara. Vanhu havana chikafu chakakwana mudzimba, vamwe havasi kukwanisa kutowana zvekudya zvinoita kuti vana vaende kuchikoro zuva rega rega. Togotiwo kune dambudziko guru, dambudziko rekushayikwa kwemvura yakachena yokunwa. Kozoti zvekare kumaruwa kuchine dambudziko guru renhau yezvimbuzi. Vanhu makare kare vaiwana rubatsiro kuti vakwanise kuvaka zvimbuzi pamusha oga oga, asi pari zvino tiri kuona kuti misha mizhinji haisisina zvimbuzi. Zvoreva kuti vanhu vava kudzokera kunoshandisa chinyakare chiya, apo tatarisana nenyaya yemvura iri kuya iyezvinoizvi. Zvinozokonzeresa dambudziko rekuti mvura painonaya, tsvina iye inozokukurwa zvekare yoonekwa ichinopinda mumatsime ayo anoshandiswa nevanhu vazhinji kana mudzimwe dzinzizi, nokuti kune vamwe vari kutonwawo mvura yemunzizi. Kozoti zvekare dambudziko ravana mai vachiri kufamba nzendo dzakati rebei kuti vaende kumakiriniki. Rimwe dambudziko richine vanhu idambudziko remishonga mumakiriniki.
Matambudziko aya anogona kugadziriswa here, uyezve pane danho ramuchatora here kuti muwane kusvitsa matambudziko aya kune vanongakwanise kubatsira?
Iye zvinezvi tine mukana wekuti panguva ino iyi ndonguva iri kukurukurwa nhau dzemabhajeti. Isu tinotori neposition paper ratakagadzira mukutenderera kwataiita ikoko, vanhu vachitaura zvavanotarisira kunge zvinge zvichipinda mubhajeti, ringave riri bhajeti international level, angava ari mabhajeti avo ekumalocal authorities kwavanogara nzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka position paper iroro ndo ratava kutoshandisa pari zvinezvi muhurukuro dzatiri kuita nemaparamentarians, neministry of health, nemamwe mapoka akati kuti emuhurumende.